Mufananidzo 20. Johani 4 ndima 1 kusvika pa 26. Jesu akafamba munzvimbo nenzvimbo akadzidzisa vanhu vazhinji. Rimwe zuva Jesu akanga achifamba saizvozvo uye akanga aneta kwazvo. Akagara pasi pedyo nerimwe tsime. Mukadzi wechiSamaria akauya kutsime kuzochera mvura. VaSamaria vakanga vasiri vaJudha vechokwadi muIsraeri. Vaiva chikwata chavanhu vaigara munyika yeSamaria. Jesu aizivawo kuti akanga ari mukadzi akaipa. Akanga ambowanikwa navarume vashanu kare, uye murume waigara naye akanga asiri murume wake. Mukadzi uyu akashamiswa kwazvo. Jesu paakamukumbira kuti amupe mvura yokunwa. Jesu akatiwo kwaari, "Hauzivi kuti ndini ani. Iwe unofanira kutondikumbira kuti ndikupe mvura youpenyu." Ipapo akamuudza nezvemvura mhenyu. Mvura mhenyu iyoyo ndeipi? Jesu aireva kuti kurarama usingazivi Mwari kwakafanana nokuva nenyota huru kwazvo. Mvura haigoni kupedza nyota iyi. Mvura mhenyu inopiwa naJesu ndeyo Mweya Mutsvene. Mwari achapa Mweya Mutsvene wake kunavo vose vanotenda kuna Jesu.